Mangwanani akanaka vateereri, tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechishanu 24 kukadzi 2023. Makaterera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Gurukota rezvemabasa nevashandi muzvinafundo Paul Mavhima vachaita musangano nevamiriri vevashandi vehurumende musi wechitatu svondo rinouya 1 Kurume. Sangano Revenders Initiative for Social and Economic Transformation rinokurudzira nhaurirano kuti vanotengesera mumigwagwa vasashungurudzwa. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Gurukota rezvemabasa nevashandi vari zvakare sachigaro veNational Joint Negotiating Council muzvinafundo Paul Mavhima vakoka vamiriri vevashandi vehurumende kumusangano wokuzeya nezvemuhoro yevashandi vehurumende uchaitwa svondo rinouya nechitatu musi wa 1 Kurume. Izvi zvinotevera tsamba yakasvitswa kuna vamavhima svondo rino nevashandi vachikurudzira kuti paitwe musangano weNational Joint Negotiating Council weChimbi Chimbi. Muzvinafundo Mavhima vakanga vagara vavimbisa vashandi kuti musangano uyu uchaitwa mwedzi uno usati wapera. Jonga Kandemiri weStudio 7 abata munyori anoona nezvekurongwa kwemisangano musangano revashandi reZimbabwe Confederation of Public Sector Trade Unions vaCharles Chinosengwa.
Tinoda kutenda manegotiators nevese vakaisa musoro pamwe vakaona kuti tirambe tichiyeuchidza hurumende kuti vashandi vanoda muhoro unovaita kuti vararame zvakanaka. Pari zvino tino tambira danho iri kuti tichasangana nehurumende musi wa 1 March. Asi dambudziko ratinaro nderekuti mari yakatambirwa nevashandi mwedzi wakukadzi haina zvainotenga.
Imi matambira sei kukokwa kwamaitwa kumusangano uyu?
Sevashandi vehurumende tiri kuti danho iri rakatora nguva yakareba zvikuru kwazvo hurumende isati yauya patebho kuti titaure. Nekuda kwaizvozvo tichaenda patebho totaurana nehurumende. Asi dambudziko guru ratinaro nderekuti mari dzakatambirwa nevashandi mumwedzi wakukadzi hadzina zvadzakatenga. So vashandi vari kuchema kuti vazosvika kupedza kusvika pamwedzi wakurume vanenge vachitambura zvikuru kwazvo kuti vakwanise kuisa fudu patebho.
Zvii zvikuru zviri kutarisirwa kutaurwa nezvazvo kana kukurukurwa kumusangano uyu?
Zvikuru zvatinotarisira tikatarisa paagenda yemusangano ndezvekutaura nezvemuhoro yevashandi nemacondition of service. Hatangogara tiri kuchema nawo kuti nyaya yecost of living adjustment nenyaya yepismas inyaya dziri kutipa kuti vashandi vatambure zvikuru kwazvo. Saka ndidzo nyaya dzatiri kuenda nadzo kunotaura nehurumende kuti hurumende ingada yagadzirisa kubva munandira, but hurumende yakatora nguva. Toda kutenda kuti vazouya patebho kuti taurirane. So ndomaissues atinawo, hatina maissues akawanda pari zvino nenyaya yekuti vashandi vakaomerwa zvikuru kwazvo.
Tinoona kuti Public Service Commission yakanga yakudzoserai kuNational Joint Negotiating Council. Tingati here zvichemo zvevashandi vehurumende zvave kuzogadziriswa?
Ya, kudamwa kwaita musangano nehurumende kuti tisangane pasi peNJNC, tinozvitambira tine tarisiro yekuti hurumende ichauya, since vatora nguva yakareba havazouyi vachi da kutipa zvinhu zvinotipa kuti vambozoti vanoda kudzokera kunofunza vakuru wavo. Tinofunga kuti hurumende sinzi yakatora nguva yakareba vasati vauya patebo vagadzirisa zvinopa kuti vashandi vafare uyezve vakwanise kurarama tichitarisa nemaomero aita zvinhu.
Masangano api evashandi achapinda musangano uyu?
Pamutemo wenjnc Zimbabwe Confederation of Public Sector Trade Unions ndiyo yoga ine mvumo yekuenda kunomirira vashandi vehurumende vese vari pasi payo. So manegotiators evashandi vakaenda kuhurumende musi wemuvhuro vachikumbira meeting, ndivo vari kuenda zvakare kunosangana nehurumende kuti vataure nezvenhunha dziri kuchemwa nevashandi vehurumende.
Munyori anoona nezvekurongwa kwemisangano musangano revashandi reZimbabwe Confederation of Public Sector Trade Unions vaCharles Chinosengwa vari parunhare muHarare naJonga Kandemiri weStudio 7. Sangano reVendors Initiative for Social and Economic Transformation, VESET, rinoshora zvikuru mirizhonga yakaitika kuBulawayo pakati pevanotengesa mumigwagwa nemapurisa nezuro. Mukuru wesangano reVESET vaSamuel Wadzai vanoti sangano ravo rinokurudzira nhaurirano pose panenge paita kusawirirana. VaWadzai vanotora nzvimbo vanotora nzvimbo dzekutengesera zvechisimba vachishandisa mapato ezvematongero enyika. Havafaniri kuregerwa vachiita izvi.
Ya, isu seboka reVESET tagara pamashandiro edu, tinokurudzira kuti kana panenge pane matambudziko paite nhaurirano. Ende tinotendawo Bulawayo City Council nomikana uyoyo kuti tinowanikawo tichiita nhaurirano navo kuburikidza nemamwe maburu edu atinoshandawo navo ikoko kuBulawayo. Zvakanaka, zvinoita kuti matambudziko anenge achisangana nemainformal traders agadziriswe nenzira isina violence sezvataona.
VaWadzai, takatarisa zviri kuitika izvi, munoti kunhengo dzesangano renyu dziri mukati menyaya iyi?
Tinokurudzirawo mamembers edu kuti ashandewo nenzira dzinenge dzakatsarukana. Tiri kuona kuti pane maspace barons ari kuuya ari kutora pekushandira. Mamwe acho ari kuita achindoshandira achishandisa kutengesa zvinodhaka zvisingabvumirwe pamutemo, atingati madrugs pachirungu. Saka izvozvo tinozvitsoropodza, asiwo hatibvumiwo kuti kana panenge paita kugurwa kwemutemo tione pachishandiswa violence kana kuti chisimba, nokuti zvataona zvaitika kuBulawayo zvapedzisira zvakuafekta mamwewo matraders asina mhosva vanga vachizviitira basa ravo nenzira dzakanaka. Saka tine chitarisira kuti local authority ive nemapurisa ezrp kana achida kugadzisa nyaya idzi aite nenzira isina violence, nokuti taona midziyo yaparadzwa, vanhu vachikwadzwa. Handizvo zvatinotarisira. That's why isusu tichigara tichiti tiripo kuita nhaurirano nemakanzura edu kuti kana pane matambudziko agadziriswe.
Mataura pamusoro pevanotora zvichisimba nzvimbo dzokutengesera kana kuti maspace barons, sangano renyu rinoti pane zvarakamboita here nenyaya iyi?
Nyaya iyoyo yemaspace barons tinoisoropodza. Hatidi vanhu vanoshandisa chisimba kutora pavamwe pekushandira, vanhu vanouya vakabereka mapato avo ezvematongerwo enyika. Hatizvitarisiri izvozvo, nokuti tese toda kuwana pekushandira, tese toda kuriritira mhuri dzedu. Saka tese tina mapoka edu akasiyana tinosapota, asi kana paa pekushandira ngatitaedzere mitemo inenge iripo kuti zvinhu zvedu zvifambe zvakanaka.
Mukuru wesangano reVESET vaSamuel Wadzai vari parunhare kuHarare neStudio 7. Imwe nyanzvi mune zveutano hwepfungwa inoti Zimbabwe inofanirwa kubetsera varairidzi vari kunetseka nepfungwa pamusoro pemamiriro ebasa ravo. Rimwe sangano rinomirira varairidzi reProgressive Teachers Union of Zimbabwe rinoti ongororo yayakaita inoratidza kuti varairidzi vanosvika zvikamu makumi manomwe nezvishanu kubva muzana 75% vari kunetseka nepfungwa maererano nezvinoitika mubasa ravo. Nyanzvi muutano hwepfungwa Dr. Gadziro Gwekwerere vanoti nyaya yevarairidzi muZimbabwe yasvika pasina kunaka zvekuti hurumende inofanirwa kutora matanho ekubetsera varairidzi nevadzidzi sezvinoitwa kune dzimwe nyika.
Vahwande nhau yekuti zvikamu makumi manomwe ane zvishanu 75% yavarairidzi vari muzvikoro vari kushungurudzika mupfungwa kana kuti vane mamental health issues inyaya inoshayisa mufaro zvikuru, asi haisi nyaya inganyanya kukahadzika tichitarisa raramo inoita vadzidzisi mukushayiwa nomukushungurudzika mupfungwa. Chekutanga ndoda kuti nditsanangurire kuti tichitaura nezvemental health issue nenyaya yestress nedepression, ndingazvitanangura ndichiti ukaona chunhu chichikushungurudza mupfungwa kuti uchingomuka uchipepuka kudai ndochunhu chinenge chiri papfungwa dzako, uchiswera ukangoona nguva ndochunhu chauri kungofunga nacho, zvinoreva kuti ratova dambudziko rinenge richifanira kuti riongororwe. Saka chinonetsa munyika yeZimbabwe nechokuti dambudziko iri harisi kuenda uye harisi kugadzirika, ratova namakore namakore. Saka nyaya iyi inongoramba iri papfungwa nemunhunha dzomurayiridzi zvokuti inopedzisira yotomushungurudza. Apa unoshaya kuti unodyei, unopfekei, uye vana vake nemhuri yake vanodyei, vanopfekei, mari dzokubhadharwa kwezvikoro, mari dzokufambisa kunguvawo neraramo kana mari yekurapwa chaiyo inoshayikwa. Nokuti tinoona kuti even mamedical aid maklinika mazhinji anorapwa vadzidzisi akatovhara epublic service. Saka zvinhu zvinoshungurudza vadzidzisi muupenyu. Vanhu vazhinji vane dzimwewo stress, asi kana paine fungidziro rokuti dambudziko iroro rinogadzirika, munhu anokasika kudzoredzeka mupfungwa.
Dambudziko iri rakakura zvikuru, Dr. Gwekwerere. Riri pasi pose here kana kuti ndere muZimbabwe chete?
Kunyika dzakabudirira kune vana mazvikokota vezvomupfungwa, mapsychologist anenge achishanda muzvikoro, namakansela anoshanda muzvikoro, vanogona kuti kana mwana wechikoro chaiye kana murayiridzi aine nhunha dzinomunetsa unomboenda ondopuwawo mazano, opuwawo kana rutsigiro rwokuti ungaenda kundoona vapi kana zvaakutoda kuti arapwe apiwe mapiritsi, munhu woenda ikoko. Zvino muZimbabwe yako. Saka chokwadi iri dambudziko rokuti hurumende dai yabatsira varayiridzi uye yabatsira vashandi vehurumende vakawanda nevamwewo vari mumastreet vari kushungurudzika pfungwa.
Nyanzvi mune zveutano hwepfungwa Dr. Gadziro Gwekwerere vari parunhare kuFlorida muno muAmerica neStudio 7. Musangano weFood and Agriculture Organization weRegional Workshop on National Water Roadmaps unopetwa nhasi muHarare. Nyanzvi dzezvechikafu nebudiriro dzichiti nyaya yekukosha kwemvura pasi rese inyaya inofanirwa kucherechedzwa nevanhu vese. Musangano uyu wanga uchiumba gadziriro dzemusangano weUnited Nations 2023 Water Conference uchaitwa gore rinouya kumuzinda weUnited Nations kuNew York muAmerica. Evans Zininga abata nyanzvi yezvechikafu nebudiriro, mufundisi Forbes Matonga, kuti tinzwe maonero avo.
Musangano uyo unokosha zvikuru uri kutarisa nyaya yezvekudya pamwe chete nenyaya yemvura.
Vateereri vangade kunzwisisa, mufundisi, kuti sei musangano uyu wakakosha.
Sezvatiri kuziva kuti pasi rese randengendeka nekusanduka kuri kuita mamiriro ekunze. Mamiriro ekunze ari kuita kuti mumwe maka kunoita madrought anotyisa mwemwe mwaka kuchiitawo mvura yakawandisa. Zvinoita segore rineri tingati isese rakanaka rekuti taita rutivi rwuri kuunza mvura. Hongu ingangodaro ichinge yazoti wandei apo nepapo, asi vakuru vanoti nzara yemvura yakanaka kudarika nzara yezuva. Saka hatingapopoteba kuti isusu tawana nzara ine mvura mukati.
Asi kanyika haiwani mvura zvakafanana, mufundisi, zvinofamba sei tichitarisa kuti mamirire ekunza anonzi ari kuchinja pasi rese?
Isu tiri kudivi remashonaland, kunyanyanyanya mashonaland east province. Ichokwadi kuti a casual look yemuminda iri kuratidza kuti vanhu vazhinji vane chikafu chakanaka nekuti mvura yakanaya zvakanaka. Hatina kuita kaya kanonzi ka mid-season drought kanowanzoitika kupera kwaDisemba nemuna January. Mvura yanaya mwedzi yese iri mitatu zvakanaka zviri consistent. Saka tinoda kuti titende Mwari kuti kune mvura yakadaro.
Kunenge kusinawo dzimwe nzvimbo here dzinenge dzakaomerwawo zvakanyanya kupinda dzimwe?
Hongu kungadaro kuine nzvimbo nevaya vanorima mumapani, tinodaira kuti ivavavo vanogona kunge vasina kunakirwa nemvura nekuti yakazenge yenge yoti wandei. Pozoitawo vaya vari kunzvimbo dziri jecha jecha, dzinenge dzaakutoda kuti munhu asimbe mukunge akabata fertilizer yeurea kana kuti fertilizer yetop, vainova isina vazhinji vedu. Saka hongu kune vakadaro vachasangana nenzara.
Ko, vanosangana nenzara vanozobatsirwawo sei? Nyaya dzavo dzinopindawo here mumadariro seriripo iri?
Zvakanaka kuti munyika kana muine vaita maguta anopfuura zvavanodya ivo, kureva kuti vanochizotengesera kuGMB, zvinopa hurumende mukana wekuzodistributawo chiya chakawandisa kune dzimwe nzvimbo vachiendesa kune nzvimbo iya inenge iine nzara. Saka ichokwadi, on the whole zvinoita sekunge tiri mugore remaguta, asi zvisingareve kuti munhu wese ane maguta kana kuti nzvimbo dzese dzine maguta dzenzara dzinenge dziripo.
Nyanzvi yezvechikafu nebudiriro, mufundisi Forbes Matonga vari parunare muHarare naEvans Sininga weStudio 7. Tombo tarisa zviri mumapepa nawo anasi. Vaimbova mutungamiri weMozambique vaJoachim Chissano vanoyambira Zimbabwe kuti ipindudze maitiro ayo panguva yesarudzo uye kuti izvibate nechiremera senyika ine utongo hwejekerere. Gurukotare zvekutongwa kwematunhu vaJulai Moyo vanoti vapa makanzuru mvumo yekuona mafambiro emakombi nemabhazi anotakura vanhu munzvimbo dzavo. Vatizve makanzuru anofanirwa kuona kuti mitemo yemumigwagwa inoteverwa munzvimbo dzavo. Vanochengeta vanhu panguva yenjodzi veMatabeleland South Provincial Protection Unit vanoti vawana zvikoro, makereke nezvipatara zvichashandiswa kana pakaita dambudziko rinokonzerwa nedutumupengo wemvura Freddy nhasi muBitebridge, Nziza neGwanda. Yave nguva yenyu vatereri yokuzvitaurira Mega zvamunofunga.
Makani paStudio 7, ndinokumbira kuti mundibvunzirewo vamavhaza avo kuti vari kutaura kuti zviri kuda kuitwa neCCC haisi demokrasi, vati vakuru ndo vachanongedza. Kopau kwawakaita maelection awo akanongedza Munangagwa pawakaita maprimary election, Munangagwa akasarwa nani, wakaita primary election nani. Ngavasati kana zvaitwa kwaNhengi voti zvashata, kana zvichitwa kwavo voti zvakanaka.
Indurangotaura maringe nema elections atakatarisana nawo. Vamunangagwa vakuperegwa nemazano manje tovaita sei. Vari kuedza nepavanogona napo kudzama kuti vasabva pachigaro, but ivo vakutoonawo kuti hai Chamisa ari kudiwa navanhu. Iye hasisina support, saka ngangotiti rake fevha abve pachigaro mudhara, because akoniwa kurana nyika. Nyika iri kufa, makambani ari kuvhagwa, vanhu havasi kushanda, vanhu vari kufa nenzara, nyika hamuna mari. Ivo vezvano ndovari kungodya vega nyika ichitambura. Because vamwe weya all over the world, machiri muSouth Africa, mwe Botswana, Zambia, America, UK, Canada, kwese uko, because of one man. Saka ndangagwa ngatitire fevha abve zvake nezano yake, because vakonewo tivhotire Chamisa. Tinoona kuti unotiitirei Chamisa, but we hope kuti Chamisa paanopinda panyanga uchochinja zvinhu. Saka ndangagwa ngaabve zvake pachigaro asiyire vanogona, nokuti iye atadza, asisina sapoti, ngaangobva zvake.
Nhau iripo ndeye ZANU-PF. ZANU-PF right now mukatarisa maticha ari kuchema nenhamari yavari kutambisa vachiti haisi kukwana. But muchazoona mukoma Jonga kuti panonosvika maelection aya ZANU-PF, sam ZANU-PF yochotanga kutsvaka maticha yoti kumada futi pamaelection ipapo. But vasingazive futi kuti maticha aya ari kugunun'una ari kuchema pamusaka pavo, zvekuti mukana wavo kuti vahiyoka uchiri wakakura chaizvo chaizvo. Saka ipapo hatirambi tichimbodzekera kumasure kana taramba achingoti ngaapinda hake mukomana. Muchandiregera, ndakurebesa audio.
ZANU-PF matorara nyika zvichegwa muri kutora in and out. Iko zvino mwana wamunangagwa akabakwa nematiraka matatu apa, haana kana kusungwa, angane lithium akazara lithium pabed bridge. Iko zvino muri kushungurudza ana chobhusikala vasina kana mhaka. Waona vahlajeni vakaba mari waya musina kuvasunga. Chitororo chamunoita ichi, chitororo chamunoita chiregei vana ZANU-PF. Chitororo rakwai munyika menyu tione, dzidzisai vana venyu munyika menyu tione. Usarevera vanhu nemazvo masankishini, vanoda kutsvaka ikone munyika dzamuti makatembwa masankishini kana makatembwa masankishini. Plus kana muchiti masankishini, pinzai vanhu vasina masankishini. Imwe sezvo mune masankishini, burukai pazvigaro pavinhu vasina masankishini tione kuti nyika haichinji here. Taneta nekurega kuva nenhema vanhu ZANU-PF, musareva nhema dzinosodesa. Vana mugwadi, kana uchidya neZANU-PF usachireka kuvharira vanhu, kuvharira vanhu kuti zvakadoni zvikazodai masankishini. Usareva nhema, taura chokwadi kuti ndiri kudya neZANU-PF. Taneta nemwe ane ZANU-PF.
Mashoko akataurwa naassistant commission vapo Nyati ekuti mamwe mapolitical party haasi kunyora zvakakwana ichikumbira mvumo yekuti vaite marari. Idzodzo ndinoona senhema, nekuti 2018 vamunangarwa vaiti tinoda peace, vechiita sevanorevesa. Vanhu vari kuapplya permission yekupuhwa kuti vaite rari ndivo vanhu vari kuapplya gore rino ra 2023 na 2022 vechirambirwa. Saka izvozvo inhema havaizokwanisa kuapplya permission muna 2018, gore rino 2022 ne-2023 vozotadza kuapply. Saka inhema dzaitaurwa nakomishina vagodwin Matanga ndozouya pana vamunangarwa. Vamunangarwa violence iri kuitika munyika ndivo vari kuikonzeresa nemhaka yei.
Hai, taida kuzivisa vatauriri vetriplec Fazai Mahere na kunyanya Fazai Mahere na Ostres wash tokanga tokundikana zita cha anzi siziva wacho vatauriri vetriplec tinonyatsa kuterera Studio 7 tisivatsigiri vetriplec isusu nemadhara edu kumusha uko. Tinokumbira kuti Fazai Mahere kana achitaurira bato papaka kutaura bato chirungu uri kuchinyanya chirungu ei muvazivise kuti chirungu ei isu hatina kufunda isusu, hatina kufunda, takatogara tisina kana mboenda kuchikoro. Saka kana tichida kuteerera zvinenge zvichitaurwa pabato paya, unenge wakunzwa chirungu chichirohwa semurungu chacho wotonzwa kuti ei taomerwa. Saka takakumbirawo kuti vanyanye kuwanza chishona, vanyanye kuwanza chishona zvaiita mudhara wanzi Slash wayo. Slash wayo ainyatsa kubhuya chindau chaiyo chaiyo, tinonyatsa kunzwa. tererai vezanopf vana mugwada vakafunda asi kana vachitaurira bato haumbonzwi vachiisa chirungu saka takumbira kuti vagadzire ipapo panyaya yechirungu ipapo chirungu vari kutikuvadza nechirungu.
Idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei nestudio 7. Isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu pawhatsapp number dzinoti +1 202 465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Mashoko anotevera anoratidza pamire hurumende yeAmerica. Gurukota reAmerica rinoona nezvekudzidzana nedzimwe nyika vaAntony Blinken vakataura mashoko akambotaurwa nemutungamiri weUkraine vaVolodymyr Zelensky ekuti kutaurirana zvakanaka ndiyo yoga nzira yokupedza hondo yakatangwa neRussia pavanhu veUkraine, iri nzira inounza kugarisana zvakanaka kwenguva refu, vachiti pari zvino mutungamiri weRussia vaVladimir Putin havana chido chokuita hurukuro. VaBlinken vakati masvondo mashoma apfuura. VaPutin vakati kana Ukraine ikasatambira miganhu mitsva pakati payo neRussia hapana chikonzero chekuita hurukuro. VaBlinken vanoti zviri pachena kuti apo kurwisa Ukraine kuri kuitwa neRussia kwava negore, America nemadzisawira ayo vanosungirwa kuwedzera rubatsiro rwatinopa Ukraine. VaBlinken vanoti kubva zvatanga hondo iyi, America yakashandisa mari inoita mabhiriyoni makumi matatu emadhora, ukuwo madzisawira eAmerica vakashandisa mabhiriyoni gumi nematatu mukubatsira mauto eUkraine, vachiti izvi zvinobetsera zvikuru. VaBlinken vanoti iyi ndiyo nguva yokusimbaradza rubatsiro rinopiwa Ukraine, kuratidza vaPutin kuti Ukraine ichakunda nerubatsiro rwemadzisawira ayo, vachiti kutaurirana ndiyo nzira yoga inofanirwa kutevedzerwa sezvo zviri pachena kuti hondo yavaPutin hakuna kwairi kuenda. VaBlinken vanoti vaPutin vari kutadza kubvisa pachigaro hurumende yeUkraine yakasarudzwa mujekerere, vachiti vanhu veUkraine vane chido chenyika yavo chakasimba. Blinken vanotizve Russia dzakupatsanura usahwira nekubatana kwenyika dziri kubetsera Ukraine muhondo iyi. VaBlinken vanoti nzira yega iripo yekumanikidza vaPutin kuti vabvume kuita nhaurirano ndeyekusimbisa nekusimbaradza nekubatsira mauto eUkraine zvokuti hondo iyi ive mumaoko eUkraine, kuitira kuti kana pozoitwa nhaurirano Ukraine inenge imire pakasimba. Mashoko awa anoratidza pamire hurumende yeAmerica. Sezvo nguva yedu yapera, tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Gurukota rezvemabasa nevashandi muzvinafundo Paul Mavhima vachaita musangano nevamiri vevashandi vehurumende musi wechitatu svondo rinouya, musi wa1 Kurume. Sangano reVendors Initiative for Social and Economic Transformation, VSET, rinokurudzira nhaurirano kuti vanotengesera mumigwagwa vasashungurudzwa. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare manheru anhasi apo tichikupai zvedzimwe nhau. Ndiri muWashington DC, ndini Tanonoka Wande, ndichikusiyai mumaoko ejaya guru Chris Gande nenhau dzeIsindebele.